isu hatisikuwirana nejudgment of the High Court nemhaka yekuti Triple C yakataura iyo, and we continue to state this fact yekuti isu seTriple C hatina nhengo dzedu dzeparliament kana makansela ataka recola. Ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti isu seTriple C hatina a position inonzi Secretary General, nemunhu wamuri kuona ari kuti iye ndiye Secretary General webato reTriple C. Number 3, isu seTriple C tiri kustata the judgment so that we are able to communicate nemacitizens neruzhinji reZimbabwe kuti what is the course of action yatiri kutora both politically and legally.
Saka matanho apa hamuchatora sebato reTriple C?
Tichaita misangano yedu yeTriple C sebato nemastakeholders ese kuti wirirane on the proposed course of action kuti ruzhinji reZimbabwe ruzive kuti tiri kufamba sei, tichaita sei on account of my by-elections akaproclaima. Isi takataura and we emphasize the fact yekuti hakuna vacancy, saka haufani kuitwa by-election nekuti Triple C haina kurikola munhu, hapana munhu akashaya. Saka the by-election is born out of an unconstitutional act.
Zvinosiya papi chimiro chematare emunyika?
Izvi zvinoita cast a dark cloud on democracy in Zimbabwe and the respect of rule of law. Zvinenge zvakuratidza kuti Zimbabwe ine dambudziko. Ndozvatakataura mukatarisa sarudzo maitira dzakaita, mukatarisa nyaya dzeviolence dziri kuitika. All this cast a dark cloud on our democracy senyika.